nyai ndofunga ai aizogamuchirwa nevana ve South Africa because Chris Hani was a towering being mucommunity in South Africa semunhu akarwira rusununguko rwenyika and nzira yaakaurayiwa nayo nawalus yanga isiri nzira yanga iri nzira yakaipa steric and yakarwadzisa vanhu vakawanda so kuti azopuwa parole after ambosentenswa to death and then I remember kuti paya South Africa paya abolisha the death penalty automatically sentence yake yakabva yakomutwa to life sentence saka problem iripo ndekuti once sentence yake yakakomutwa to life according to mutemo wenyika unenge wane mvumo yeku apply for parole after ukaseva at least a quarter of sentence yako so munhu yakaseva makore akati wandei ndofunga ane 30 years ari mukati saka anga eligible for parole so you can see kuti kana uchitedzera zviri pamutemo mutemo unobvumidza kuti apply not kuti achapuwa parole kunenge kuchiri kune maconditions kuti uchapuwa here parole but in this case anga amborambidzwa necourt yanga iri court yanga iri lower but Supreme Court of Appeals ndiyo yadzoti haiwa reasoning yakapuwa neimwe court yakumurambidza parole yanga iri irrational so vakabva vamuridza but I don't think kuti vanhu South Africa vachazvifarira izvozvo
mataura kuti nyaya iyi haigoni kutambirwa zvakanaka nezvizvarwa zvemusouth Africa munofunga kuti murume uyu angakwanisa kuramba achigara musouth Africa here kunyange akabudiswa mujeri
iyo ndeimwewo nyaya because munhu uyu is originally munhu wekupoland akamigrata to South Africa ndobva awana citizenship I believe na 1986 ikoko ndopa akapuwa citizenship yake after auraya Chris Hani I understand citizenship yake yakarevokwa saka haasisiri citizen yeSouth Africa so kana pakadaro mutemo usually that means kuti munhu anenge akuonekwa seforeigner munyika yekusouth Africa so there are two options panapa yaingaitiwe negovernment hurumende yeSouth Africa one ndeyekuti vamudipote the moment achibuda mujere odzoserwa kupoland or secondly vanogona kuti varegularize stay yake it's possible but because of mapolitical tension nekuona kwangu achaitika because handifungi kuti naiye angafile safe muSouth Africa nezvaakaita so maybe the best option ndiyo yekuti vamudipot adzosere kupoland
pane imwe zvenyaya vamoyo inotaura pamusoro pavaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma dare redzimosva richiti zvanzi vaZuma vakabudiswa mujeri zvisiri pamutemo vanofanira kudzorerwa mujeri munofungei apa vamoyo
inini stance yangu has always been kuti no one is above the law vaZuma vakapomerwa mhosva yekuramba kukooperata necommission yainvestigator nyaya yake yecorruption ndobva apuwa sentence ye 15 months kuti aseve mujeri akagarako for only 2 months akareleaswa and kureleaswa kwacho kuri questionable because parole board yanga yaramba application yake kuti abude on medical parole but commissioner wejeri racho ikoko wecorrectional services ndiye akazovhuma kuti areleaswe on parole so kana ikoti yakuti munhu uyu paakaningirikirwa Supreme Court iri kuti pawakabuda paya zvanga zvisiri pamutemo so kana kui karisisa from side remtemo. Tinoona kuti well if no one is above the law then ikana akabuda zvisiri pamtemo anofanira kudzokera. But again nyaya zvuma ipolitical futi. And zvinonetsa zvacho ndezvekuti nyaya idzi tudza mataura nadzo idzi. Coincidence yacho yakaipa because on one hand pane munhu akauraya hero yenyika Chris Hani ari kubudiswa. On the other hand munaiva president zvekuti ngadzokere kujere. And also mfana kutarisa age yake Zuma munhu mukuru ane 8 years. So inini I think kuti even though tichivhuma kuti no one is above the law pa nyaya ya Zuma ine case yacho ye contempt of court I. So I think even for the sake of the country and peace, mambo na umregerera zvakare akachembera zvake mudaro yavaridzi.